Icho kwadi kuti takatarisana negwenga renzara mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica. Dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, Namibia, Zambia, Mozambique hadzina kuwana mvura yataitarisira kuti ingawanikwa panguva yekunaya kwemvura, zvichikonzerwa nefenomenani yatiri kuti El Nino.
Ngatitariseiwo mashoko aturwa nemasangano aya munotambirana nawo sei.
Tinotenda zvakanyanya nekuungana kwakaita vanoona nezvemamiriro ekunze kuSouth Africa kuPretoria kuti vaise misoro pamwe chete. Donzvo iri rakatina nekuti tiri kuona vachikurudzira mafarmers organizations seedu kana kuti mahurumende dzenyika dzakasiyana siyana, maNGOs kuti vaise pfungwa nemisoro pamwe chete, vakwanise kuunganidza chikafu chakakwana kuitira kuti vanhu nemhuka zvisafa uye zviwane kudya kwakakwana kusvika tabuda munguva yakaoma kudai.
Imiwo sesangano rinoshanda nevarimi, shoko renyu rotiwo kudini?
Tinofara zvakanyanya nekuti information iyi iri kuuya kuzoibvisa mwoyo nepfungwa dzavanhu kuti vazive nezvedambudziko rata katarisana naro. Tichatora dzidziso sezvairi tigoiendesa kumunhu wese zvake kusvika tasvika kuward and village level kuitira kuti tinge takaprepare, tinge takagadzirira nyaya yedrought iyi.
Imo muZimbabwe muri kusanganawo here nevehurumende nevemasangano anozvimiririra vachibatawo nepavanogona napo munzara iyi?
Sehurumende yedu ndinofara zvakanyanya PF vari kumobhilaiza chikafu kuti chichitanga kuenda kunzvimbo dzese dzingada chikafu. Hapana dunhu, hapana nzvimbo ichasara. And also ndiri kufara kuti muZimbabwe muno tine vakazvimiririra vega, Grain Millers Association of Zimbabwe, vari kutenga chibage kubva kunze chichiuya neuwandu hwacho kuti chikwanise kufidha munhu wese. SemaZimbabweans tiri pakanaka, hatifaniri kupanika. Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti ngatiitei zvatinokwanisa panzvimbo dzatigere. Ngatishandisei yatiri kuti pfumvudza kana kuti smart agricultural concept. Ngatiwaneiwo futi kuti vava nemhuka nemombe dzakawanda. Kamuraidzi mukwanise kuwana chikafu chekutenga kuti zvinhu zvedu zvirarame kusvika patiri kuda. Zvakawanda zvinhu zvatinofanira kuita.